Chinhu chiri pachena kuti nyika yedu haina kwairi kuenda kubva muna 2000 tiri kungotenderera. Ende hurumende iri kuramba ichipa masolutions enhema asingagadzirisi dambudziko riri munyika. Saka vanotaura vamwe vachitiwo varombo vachazosvikira panguva yekuti havachisina chinhu chekudya kunze kwekutodya vapfumi vacho. Saka dambudziko riri muZimbabwe iko zvinezvi harichada hurukuro, nekuti zviri pachena kuti bato riri kutonga reZANU PF rinotenda iro kuti vana veZimbabwe vane chikwereti pavari. Chikwereti chekuenda kwavakaita kuhondo vakadzoka, vari kuti munofanira kutibhadhara. Saka kubhadharwa kwavo ndokuparadza kwavari kuita nyika. Ndiwo huori huri kuitika munyika wekuti hatina kana chinhu chimwe chete muZimbabwe pari zvino chinonzi tiri kufamba zvakanaka. Saka vanhu vaakufanira kuti vazvisunungure. Saka kana tichitaura pamusoro penyaya yekuratidzira kusafara, hakuna chinonzi legal channel. ZANU PF inozvizwisisa language yandiri kutaura inoyi.
Tinzwe kuna vagakanje. Vagakanje, munoti nenyaya tiri kukurukura uye zvataurwa navamaguhu.
Ndinonyara zvikuru kana munhu mukuru savamaguhu vachiparidza pachena nekukurudzira mhirizhonga vakavanda nezita rekuda kupedza nhamo yevanhu. Vatinyatsoziva kuti mhirizhonga inoitwa nebato reNDC iri kutora upenyu hwevanhu vasina chavanoziva. Bato reNDC rinoita mhirizhonga inoexpose people to danger, people to death, and we yes, people vakatofa because of that kind of attitude. Asi ndofarira kuti vabuda pachena kuti ivowo pachavo munhu asingatonzwise mutemo, munhu asingaremekedze mutemo, munhu asina hanya nemutemo. However, chokwadi chiripo ndechekuti ZANU PF haina kuzvipinza mutawa. Yakahwina maelection zviri pamutemo, ndosaka iri kutonga. Haigone kuzobviswa nemhirizhonga yevanhu vatanhatu. Hazigoni. Tiri kungodiwa apa kuti kana veMDC vaine mazano anogona kuvaka nyika, ngavaunze mazano iwayo aiswe pamwe chete nemutungamiri wenyika, timepe way forward. Hurumende iyi yeZANU PF haigone kuzobviswa pasimba nevana vadiki vanoda kuita ratidziro dzehumbindoga. Hazigoni.
Tinzwe kuna vamaguhu munoti
mukoma Alex vari kutiwo vanhu vanofa vakapinda mustreet. Chokwadi ndechekuti vanhu vanourayiwa kuburikidza nekupondwa mustreet vachiratidzira vashomana kwazvo. Tichitarisa vanhu vari kufa muZimbabwe every day nenyaya yekuti hurumende yafuratira zvipatara zvemunyika munomu, nekuti ivo kana varwara vanonorapwa kunze kwenyika. Vanhu vakawanda vari kufa nekuda kwenzara. Vanhu vari kuswera vari mumaqueue. I don't know how many people vari kungokollapsa muZimbabwe nekufa. Dambudziko rerufu muZimbabwe raunzwa kuburikidza neutungamiri husina tsitsi nevanhu. Zvauri kutaura apa iwo ndezvekuti hatibviswe mukutonga, asi hauna kana chinhu hwani chawataura chauri kutagadzirisa dambudziko rakati. Nyaya iripo utungamiri hunovandudza upenyu hwevanhu. Ndozvandiri kutaura nezvazvo chete inini.
Vagakanje,
ndine urombo kana tichiita nhaurirano dzakadai tetichingotarisa mafekti. Munhu anotaura kuti hanzi vanhu vanofa pajemo vashoma pane vari kufa muDzimba. Saka havasina basa nekuti vashoma, nekuti kana kukapa munhu wani ndibaba womwe munhu afa. Kuna baba mukuru vasina baba
mukuruandira
kuenda jeritakai. Munhu anotaura kutora mastatistics edeath then obva ati bheta kufe vashoma. Wauri kuda kuti afe iwewo maguhu, waunoona achikodzera kufa mushoma wacho ndiani? Ende why are you still alive when you are one of the people vanokurudzira mademonstrations?
Ngaitipe vamaguhu mukana. Vamaguhu,
dambudziko ramuri kungoonawo rina mukoma vandofunga ndo dambudziko rakaputira bato reZANU PF. Ina handina dambudziko nebato reZANU PF, asi ndine dambudziko nevanhu vanoocupya zvigaro zvavasingakwanise kushandisa kuvandudza upenyu hwevanhu.
Vagakanje, muri kuti imi hamukurudzire kuti veMDC vanga vachitora matanhira. Ndezvipi zvamunokurudzira kuti vanga vachiita kuti matambudziko agadziriswe munyika?
Ini ndiri kuti chekutanga, ratidziro inoitwa nevanhu veMDC haisi pamutemo, haina hunhu, inokuvadzisa zvizvarwa zveZimbabwe.